from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 22 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 weLockdown Level 2.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHighcourt ndiwo mutongo watanga tichitarisira.
Sangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimosva kwavatafadzwa muguti kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune huri mukati.
Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika.
It lives in the proud Moldovans hope to deliver a landslide victory for the forces of democracy, for the mandate to fight graft, build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawedzera nemasvondo maviri mitemo yeCOVID-19 Lockdown Level 2 vachiti mitemo yeCOVID-19 yakaziviswa masvondo maviri apfuura ndiyo icharamba ichishandiswa pari zvino. Mabhizimisi acharamba achishanda pakati pa8:00 mangwanani na7:00 manheru, uye vanhu vanorambidzwa kufamba-famba pakati penguva dza10:00 manheru na5:30 mangwanani. Vanhu vanobvumidzwa kuungana asi vasingapfuuri zana, uye makambani anosungirwa kuva nevashandi vasingapfuuri zvikamu 50 kubva muzana panguva imwe chete. Mabawa acharamba akavharwa asi mabhizimisi anotengesa hwahwa kana kuti mabottle store achasungirwa kuvhara nenguva dza4:00 masikati. Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti vanotambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare reHighcourt nechishanu chapfuura unorambidza vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti kukanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ari mudunhu reHarare. Masangano eCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Human Rights NGO Forum akanga akwira kudare reHighcourt musi wa30 Chikunguru achipikisa danho rakanga ratorwa navamuguti rekuti masangano akazvimirira asvitse kuhofisi yavo magwaro anoratidza mashandiro avo kukundikana kwawo omiswa kushanda. Asi masangano aya akapikisa dano iri achiti vamuguti pamwe nevamwe muhurumende vakange vasina masimba ekuita izvi. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo. Jonga Kandemiri we Studio 7 aita hurukuro navamahiya pamusoro penyaya iyi.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro High Court ndiwo mutongo watanga tichitarisira, ndiwo mutongo wataikumbira kudare kuti vamuguti havana simba rekunyora tsamba yakanyora nekutadzisa kana kumisa maboka akazvipirira kuti asaite basa. Saka ndoti mutongo ndowatanga tichitongo ziva kuti uchauya, nekuti pavakanyora tsamba yavo hapana kana mutemo zvavo wavakataura kuti vaivatsigira kuti vaite zvavanga vaita. Takamvira kana vata vati avaingoita zvemusoro wavo, asi nyika inoshanda munyaya yebumbiro remutemo uye nemitemo yatinayo. Saka dare rakabvara ngodzikira kuti nyika inoshanda nemutemo, munhu aite zvekumba kwake zvaangofunga obva atora tsamba. Saka tinoti mutongo wakanaka, nekuti unoita kuti tione nyika itoramba ichiteedzera mutemo ichishandisa bumbiro remutemo.
Kubva papamboiswa mutemo iwoyo navamuguti, pane masangano here akazvimirira akambobatwa nemutemo wavakanga vaisa iwayo? Kuti vachiti vakanga vasvika pakutora danho iri nekuti kune masangano asiri kuteerawo mitemo yakatarwa pasi yenyika, munoti?
Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yakaitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI maererano nemabatirwe evanhu nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zveveruzhinji panguva ino yedenda recovid-19 inoratidza kuti nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Godwin Manguria anotipa nyaya iyi.
Vachiparura zvakabuda muongororo iyi, vavekezela gumbo avo vaitungamira tsvakurudzo iyi vati vazhinji vavakabvunzurudza vakaratidza kusafara nekushandiswa kwemasoja munyaya dzeutano. Vagumbo vatiwo hamuna mufaro pavashandi vezveutano munyika, vachiti izvi zvakaburiswa nekuramwa mabasa kwaita vana chiremba pamwe nevakoti, vachitsutsumwa kuti vainge vasina zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. VaStanford Nyatsanza avo vakaita utsvakurudzo iyi vati veruzhinji vanoonawo sekuti pane uori pamabatirwo ari kuitwa mari dzeCOVID-19.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune uori mukati. Tikaona kuti only 14% yevanhu vatakabvunzurudza ndo vaiti hazvina uori mukati.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji vavakataura navo vanoda kuti pajekeswe pakutengwa kunoitwa mishonga yekudzivirira COVID-19, vachiti pari zvinhu zviri kuitwa muchiwande.
Shandiswa kunenge kuchiitwa mari mukutenga kwezvinhu zveutano, takaona kuti hazvina kujeka kubatwa kwazvinenge izvi zvichiitwa. Basa risinenge richiitwa imomo harisi kuitwa pajekerere. Ipapo takaona kuti 53% yevanhu vatakabvunza panyaya iyoyi vaitaura kuti zvinhu izvi zviri kuitwa muchihwandehwande zvisina kubuda pachena, hapana yatingati transparency and accountability.
ZDI inokurudzira hurumende kuti iise mari kumabasa eutano munyika sezvinodiwa neAbuja Declaration, iyo inoti zvikamu 10 zvebhajeti renyika zvinofanira kuenda kunyaya dzeutano. Inotiwo hurumende inofanira kumisa nyaya dzematongerwo enyika munyaya dzeutano, uyewo inofanira kubhadhara vana chiremba nevakoti mari dzinovagutsa kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zvimwewo zviri kukurudzirwa neZDI kuti masangano anoshanda akazvimirira nevatori venhau vapurise uori nezvose zvisina kururama zvinoita kuti zvipatara zvitadze kushanda zvakanaka. ZDI inotiwo Zimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission dzinofanira kudzidzisa vanhu kodzero dzavo munyaya dzeutano pamwe nekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Tsvakurudzo iyi yakaitwa pachibvunzurudzwa vanhu 200 kubva kumatunhu ese 10 munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Nezuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace. Commission ye National Peace and Reconciliation Commission ichikurudzira kubatana munyika kuti muve nerunyararo. Asi vamwe vanotiwo commission iyi iri kutora nguva kuyananisa veruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya ya inotevera.
Mutauriri wekomishini vaObed Kutu vati chishuo chavo chekuva nenyika ine runyararo vakati vachange vachisimbaradza zvirongwa zvekuvaka runyararo munyika.
Zuva reInternational Day of Peace rinotikoshera zvakanyanya seNational Peace and Reconciliation Commission, nekuti pasi rose rinenge richiita kumamoreti zuva iri kuti pasi rose, kwete muZimbabwe munochete asi nyika yose, pave nerunyararo. Kana pane maconflicts ari kuitika, anga maconflicts ehondo, anga maconflicts ezvicherwa, anga maconflicts emagariro evanhu zvavo, agadziriswa murunyararo.
Vachibvunzwa nevatori venhau kutiwo nyaya dzekubviswa kwevanhu pavanenge vakagara nevemabhizimusi mamwe acho ekunze zviri kukonzera mvunga mupopoto munzvimbo dzakadai seUzumba, Motoko, Chivhu, Chisumbanje nedzimwewo, Komishina Golden Chekenyere vatiwo seboka rinosimudzira runyararo munyika, ishuviro yavo yekuti vemabhizimusi vasati vaenda kwavanoda kushandira patange paitwa tsvakiridzo yekuona kuti hapazoiti mvonga mupopoto here.
Companies achiuya, handiti we are welcoming investors in our country, Zimbabwe is open for business. Asi kana vachiuya ruzhinji vamwe vanoita aya vanoti ma environmental assessment kwavari kuda kunovakira business ravo. Asi ruzhinji munoziva kuti havazoiti peace conflict assessment. Ndoyatinoti isu secommission tinoda kuti yes, ngapaitwe an environmental assessment. We've given the example yekubatoka, a very good one. But we also need a peace conflict assessment. How that could be when we do a garage in a project.
Asi mukuru weHill Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanoti kunyange hazvo sangano reNPRC riri kuedza harisati rakwanisa kunyatsoshanda zvekuti rikwanise kuti munyika muve nerunyararo chairwo. VaMahia vati
handina chenda kundaona chaitwa neNPRC chavaita chekugadzirisa nenyaya yegukura hundi. Hapana chenda kundaona chaitwa chari chinobatika chaitwa neNPRC chekugadzirisa nyaya yemhirizhongai kubva pana 2000 kusvika pana 2017.
Mumwe wevakashungurudzwa nezvematongerwo enyika vaseka igombe vanotungamirira Zimbabwe Political Victims Foundation vati
kubva gore rapera NPRC yaivimbisa kuti ichange ichizofamba ichiita anonzi mahearings ekunzwa vanhu vakashungurudzwa vachitaura nhunha dzavo. Saka nazvino takangomirira, hatisati tasangana nawo, hatisati tavaona vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana kusangana nevanhu vakashungurudzwa kuti vanzwe nhunha dzavo.
Gore rino suva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekubuda mumatambudziko akonzerwa nedenda recovid-19 nedzimwe hondo nechinangwa chekuunza budiriro nekuwanisa vanhu vepasi rino mikana yakaenzana kana kuti recovering better for an equitable and sustainable world. Vanhu vakawanda vari munzvimbo dzine hondo vanonzi vari kutadza kuwana nhomba dzecovid-19 zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Mumashoko avo ekucherechedza zuva rerunyararo, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati apo pasi rese riri kunetsekana nedenda recovid-19 kusaenzaniswa kwemikana neurombo huri kuwedzera izvozvo kukonzera kusawirirana munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chitaura pakuparurwa zviri pamutemo kwemusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira vatungamiri vedzimwe nyika kuti vasiyane netsika yokudzvanyirira vanhu asi kuti vatambire utongo hwejekerere. VaBiden vakati nyika yeZambia iri panyika dzine vanhu vakaramba utongo hweuori uye kutadza kutungamira zvakapa kuti vapandudze gwara rainge ratorwa nenyika yavo nekuvhuta kwavakaita.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans help deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path.
Utongo hwedzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye udzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Tinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva mumatongerwo enyika yavo. Hakuna utongo wejekerere usina matambudziko kana muno muAmerica. Asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi wejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura vari kuNew York nezuro. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pekushaya kwevaimbovesa chigaro vePublic Service Commission Dr. Maria Wandanzua vange vari nemakore makumi matanhatu nemasere 68. Dr. Nzua vakatungamira Public Service Commission iyo yaivizikamwa nezita rekuti Civil Service Commission kubva muna 1992 kusvika vaenda pamujandigere muna 2018. Zimlife.com makare hurumende inoti zvikoro zvicharamba zvakavhurwa kunyange huwandu hwevari kubatwa neCovid-19 muzvikoro huri kuwedzera. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro manheru kuti kunyange hazvo vanhu vari kubatwa neCovid-19 vari kuwanda, hurumende inoona kuti izvi hazvingakonzeri kuvharwa kwezvikoro. Kroniko rinoti vanhu vatatu vakange vachikorokoza vanotyirwa kuti vakafa mushure mokutyoka kwedanho ravakange vachishandisa vakadonera mumugodhi wakazara mvura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamugodhi weBonsa kuChurugwi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inini ndinoitwa Vanguard Don. Nhau yangu iri pakuti vagari vese vekudiaspora dai takwanisa kuenda kundovhota, nekuti hazvibatsiri kuti titaure titi Zanu yakashata, Zanu yakadai, Monzo rakadai, nekuti iwewe neni tisinokwanisa kushandura Zimbabwe. Iwewe neni vhoti yangu neyako dzikabatana Zimbabwe inobudirira. Saka ndirikuda kuti handei tese tinokwanisa kuvhota, nekuti hurumende iripo haikwanisi kushandurwa nemuromo, haikwanisi kushandurwa nechimwe chinhu asi kushandura nevhoti. Kana tikabatanidza mavhoti ese, chero kuti varigi, havakwanisi kuriga, nekuti vanenge vakachiona kuti musiyano wacho haukwanisi kubirika sezvakaitika pana 2008. Saka iwe neni tine basa rekuregister tivhote kana tichida kuti nyika yedu ishanduke, nekuti kugara kudiaspora hakusikuda.
Makadii henyu pastudio 7. Ndafara zvikuru ndichinzwa maerano nekutaura kwamuri kuita nezviri kuitika muZimbabwe. Ndinoshamisika nasekuru vangu vavari kutaura vekwamanokore ndivana sekuru vangu, asi ndikushamisika sekuru vangu vachirasika zvakanyanyisa kudaro. Kutaura kutiwo vashandi vepachikoro vanozobhadharwa nemari inobva kuvabereki. Sekuru ava havasi munhu mudiki, hava munhu mukuru chaizvo. Asi sekuru ava chinhu chandoda kuti ndivayambire ndechekuti panguva yavari kutaura izvi kuti vanobhadhara mateachers nevamwe vese vanoshanda pachikoro apa, ko kare kwese panguva yaSmith takanga tichibvisa mari isingatombobetseri, sick money vabereki vaibvisa ma15 cents nema$10 tichienda kuchikoro. Asi pachikoro apa paiwanikwa zvinhu zvese zvakakwana. Tichienda kuchikoro taiwana matissues, taiwana mapencil, taiwana mabhuku ese, matextbook ese taimawana kuchikoro ikoko. Asi kuzvino matextbook unotenga wega, asi mari yatiri kubhadhara ihome. Saka zvinondishamisa nezviri kutaurwa nasekuru vangu, havari kurasikirei vachidaro, ngavataurepo zviri pachokwadi chaizvo zviri kuitika muZimbabwe.
Makadiko ashamarari vedu vekustudio 7. Ndoda kungotaurawo pamusoro penyaya dziri kuitika dzinongonzwa dzingotaurwa isi. Ndine urombo chaizvo nanambuya maimemorava vanongotaura vachingonyomba, asi havatombozivi kuti Zimbabwe yacho yatobudirira sei. kuwanda kwavakaita kuSouth Africa ikokoko. Dai vanga vakadzoka kuno kavaona kubudirira kwaita mwana weZimbabwe, havamboshama muromo vachishorombodza zvavari kuita. Vari kufurirana netukomana twavari kutaura vachinyomba nyika ka. Hazvina kana zvazvinombobatsira zvezvi. Ivo vana vese ava vari kunyomba navo nyika iyo ukavabvunza, havana kana chitupa. Vanovhota ne basa rikungonyomba vari kunze ikokoko. Ngavadzoke kuno vavhote vachiona upenyu hune vana vakasara muno muZimbabwe, vaona kuti vana vacho vane upenyu hwakaita sei. Zvabuditsei kubvira makabvirira kunyomba? Mabuditsei mabudira nei? Chita kumawana, tsvagai kutsvaga zvinokupai kurarama.
Ndachikukumbira vahango kuti ngotaura mashoko angu mashoma shoma vataura vanotaura mukati nependo renyu. Kutukana hakuna zvakunobatsira. Munhu anenge ataura mashoko ake anofungawo, anokosha iwo mashoko anenge ataura. Zvinoshaya mako imi munotaura mashoko amunotaura, munotukwa nani, munotsiugwa nani? Aiwa, kutukana hakuna kunaka. Zvongodwa nhu anotaura panepuzoro zvakanaka. Mwe anenge ane zvaafungavo unofanira ngotaura zvaanotaura, zvine zvisina kushata. Uyo womotuka ari paPretoria waita sei? Hongu akataura zvaakataura, imi kamuchiradzwa nezvamurwadziwa, radziwa imakanyarara, kwete kuda kutaura kutuka umwe munhu. Aiwa, mumwe noumwe anotaura munhepfenyuro yenyu azive zvaanotaura mashoko akanaka, kwete ekutuka. Aiwa, ndatenda hangu iri ndiri murume anogara kugokwe kwamadziwa zvido kuchitekete.
Makadiku hai, asi chandoda kungotaura nokudawo hangu vadamba ava navamhunzura vavo. Isusu zvizvarwa zveZimbabwe tikuda kuti MDCT kana kuti MDC Alliance, isusu zita ratiri kudandira vachamisa. Isusu chero izvizvizvi ivo vachamisa vachinje zita rekuti MDC iro. Vaone kuti isusu tichambozoramba tichivateverera here, nokuti vari kunzi MDC T yacho. Tovasiya isu totevera pati yavachamisa. Chero izvizvi vachamisa vangoti CC tokotevera ivo. Saka isusu tiri kuti pamberi navachamisa, kwete pamberi neMDC T. Tiri kuti pamberi neMDC Alliance. Saka zita harishandi, tongoti pamberi navachamisa. Saka vatiitire musha, nokuti tanzwa navo vanoshandiswa navamunangaro vachifunga sekuti isusu vana veZimbabwe hatizvioni. Tiri kukuonai mimi, tiri kukuonai vaDouglas Monzora nemivadamba, tiri kukuonai. Saka ndinoti pasineni.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda recovid-19 welockdown level 2. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimhosva kwavatafadzwa muguti kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira. Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.